Vechidiki ava vanoti vafara zvikuru nhasi kupinda mudare reCongress uye kutaura pamberi pevanhu vakawanda. Vanosanganisira nhengo dzedare iri vachikurukura nezveutongi hwejekerere munyika dzemuAfrica. Vechidiki ava vari kuita zvidzidzo zvavo paHoward University uye vashanu vavo ndivo vataura pamberi pegungano iri ranga richitungamirwa nenhengo yekomidi yeCongress inoona nekudyidzana kweAmerica neAfrica amai Karen Bass. Mumwe wevashanu ava hlangana negumbi uyo anova nhengo yebato reDemocratic Alliance kuSouth Africa ati zvakakosha zvikuru kuti vatungamiri veAfrica vatevedzere utongi hwakajeka kuitira kuti nyika dzavo dzibudirire. Vatiwo vechidiki vanofanirwa kupindira zvizere munyaya dzekugadzirisa remangwana ravo uye kana vasingabvumirani nezviri kuitwa nevamiriri vavo vanofanirwa kutaura. Mashoko aya atsinirwa namuzvare Mary Ashinyo vekuGhana avo vanoshanda mune zveutano kunyika kwavo. Muzvare Ashinyo vati zvakakosha kuti vanhukadzi vapihwevo mukana wekutora zvishungo zvekuronga remangwana renyika dzavo vachiti zvinorwadza zvikuru kuti vanhukadzi vachiri kudzvanyirirwa munyika dzakawanda muAfrica. Mumwe ataura pagungano iri ndemuzvare Pamela Kanora wekuTanzania uyo ati kuti Africa ibudirire vatungamiri havafaniri kurambira pazvigaro. Vatizve vechidiki vanofanirwa kuramba kushandiswa kuita mirijonga munguva yesarudzo. Vataurawo pamusangano uyu ndiva Eric Besong vekuCameroon navaKennedy Mwika vekuKenya avo vakurudzira mutungamiri weAmerica vaBarack Obama kuti pavachashanyira Kenya neEthiopia mwedzi uno vanofanirwa kutaura zvikuru nenyaya yeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu. Amai Bass vati vafara zvikuru kusangana nevechidiki ava uye kunzwa kwavari. Vachiti vanofanirwa kuramba vachirwira kodzero dzevechidiki uye kusimudzirwa kweAfrica. Vechidiki vari pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vanosvika mazana mashanu kusanganisira makumi matatu vanobva kuZimbabwe. Vakawanda vavo vari muzvikoro zvepamusorosoro muno muAmerica. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuUS Congress muWashington DC ndini Ntungamilinkomo.